Vamwe vatambi ava vave nemwedzi yakati wandei vasati vatambiriswa mari yavo sezvo zvikwata zvavo zvichirarama nemari inowanikwa pamagedhe kana vatsigiri vachipinda munhandare. Vatambi vechikwata chine mukurumbira cheHighlanders vanonzi vakapedzisira kutambiriswa mari yavo yemuhoro muna chikumi. George Mudiwa, uyo aimbotambira Capes United asi ave murairidzi, anoti dzimwe mhuri dzatoparara nekushaya cheuviri.
Izvi zvekumiswa kwemutambo wenhabvu izvi kazvi zvatiuraya isusu varaidzi venhabvu nevana vacho vanotamba. Vese vanoshanda basa iroro vese vari munzara. Dzimwe mhuri dziri kutoparara izvizvi kutaura kunoku. Hakuna zvekudya, hakuna zvinopfekwa. Please, taona ndondo kubasa redu renhabvu iri.
Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti kunyange hazvo chikwata chake chirokwanisa kuvatambirisa mari yemuhoro, vazhinji varasikirwa neraramo.
Vazhinji vari kunzi kana usiri kuita basa hauna chaunokuwa. Saka zvinhu zvaita kuti vazhinji vaomerwe nezvinhu zvakanyanya.
Vamwe vevatambi ava vave kuita mamwe mabasa asinei nenhabvu kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Izvi munyori mukuru weZifa Northern Region vaSwini Mushonga vanoti zviri kukonzerwa nekuti hapana mari iri kupinda muzvikata izvo zvinorarama nemari yepagedhe.
Tadzokera mashure kuti matimu edu mazhinji anorarama nekuwana mari apo vanhu pavanouya kuzoona bhora. Saka nekumamirire kuti hakuna mari dziri kuuya, matimu eduwo zvakare ari kuwaniko achitadza kuti abhadhare maplayers avo, masalaries avo.
Manager wevatambi vaGeorge Deda vanoti vari kuedza kubatsira vatambi ava nekuvatsvagira mabasa munyika dziri kutamba nhabvu muAfrica. Vadeda avo vave kushanda vari muTanzania vanoti zviri nani kuti vatambi vaende kunana Tanzania nana Zambia pane kushaya chekubata zvachose.
Saka vatambi vakauya kuno uku vakapiwawo mari nyangwe zvaya iri shoma, inobatsira pane kushaya uye nekuti vatambi vebhora vagare vakagara mumba. Vamwe vaakuputa mbanje, vaakushamira zvinodhaka, saka zvinoita kuti vawanewo cheuviri.
Vamushonga vanoti zviri pachena kuti nhabvu muZimbabwe yadzikira zvikuru nekuumiswa kwemitambo uku. Izvi vanoti zviri kuoneka nekudamburwa kuri kuitwa chikwata chemaWarriors apo chere kutamba nevekune dzimwe nyika.
Maplayers edu, vatambi vedu kunyanye-nyanye, ndivo chaizvo vadzokera mashure nenyaya yekumiswa kwekutambwa kwebhora. Izvese zvinoonekwa pamatournament maviri atambwa nenational team yedu, tournament yeChan netournament yeKosafa. Matimu edu akanotamba haana kutamba zvakanaka zvataitarisira nokuti vanhu nekuti tese tenge tisingatambe bhora. Saka kwakungodaidzwa vanhu vekuti vanotamba bhora, ende vachinotamba nevazhinji vanga vari kutamba bhora kumatimus avo kunyika dzavo.
Mutambi Paul Govere, uyo aive muchikwata chemaWarriors chakaenda kumakundano eChan, anoti vagarisa vasati vapinda munhandare izvo zvingangokanganisa matambiro avo pamwe nekudzikirisa pasi nhabvu yemunyika. Asi mukuru wePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti vane chivimbo kuti hurumende icharerutsa roko kunhabvu sezvayakaita kumitambo yakaita secricket negorofu. Mugwaro ravatumira zvikwata vaNdebele vari kukurudzira zvikwata zvavo kuti zvibayise vatambi vazvo nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachigadzirira kutsoka kwemitambo. Nhabvu yemakundano eLeague muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019. Kunyange hazvo makundano eChibuku Super Cup akambotambwa, makwikwi aya akazomiswa asati apera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.